Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 29 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hatisi magweta takumbira magweta kuti mburi yasotoongorora raikana maongorora munogona kuona kuti apa pakaparwa mhosva.
Gurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza vanoti gwaro remafambisirwo emari asina kunaka kunasa riri kuburitswa munguva pfupi inotevera.
Kana kuzonyora kunozoitwa kune kwabva pakuwana mabhuku paudiki anotaura nezveudiki anointeresta vechidiki varambe vachiverenga vanokura vane tsika yacho.
Zimbabwe International Book Fair inotanga muHarare nhasi.
Daisi shuga cheti ine mutengo wakwira zvakawanda across the board. Zvine mutengo yekukwira. Hatimi zviri kunyanya kukonzereswa nekukwira kwakaita mutengo wemafuta svondo rapfuura.
Mitengo yezvinhu yotanga zvekukwira mushure mekuwedzerwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Chikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors chinokunda Mauritius mumutambo wechan. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. National Social Security Authority kana kuti NASA yavimbisa zvekare kuburitsa gwaro rinoratidza uore unonzi hwakaitika kukambani iyi iro raunza mutauro munyika. Gurukota rinoona nezvevashandi amai Sekai Nzenza varambawo nyaya yekuti vakapiwa mari yechoko muhomwe negurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira avari kupomerwa mhosva dzeuori. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau muHarare nhasi sachigaro webhodhi renasa vakathbet Chindori vati gwaro reongororo yakaitwa kunasa richaburitswa munguva pfupi iri kutevera.
Tichagara pasi sebhodhi totarira management yedu, totarira maprocesi edu senasa tobatsira. Zvimwe zvacho zvingangobudiswa naminista kati tikapedza svondo rinei. Ireport like you say is a public document, ichazobuda in the public domain. But tinyatsoteedzera zvinyorwa zviri mairi tobatsira NASA pakutanga, tobatsira vacho vari mabeneficiaries emunasa kunyanya mapensioners edu.
Pambenge paita ropa rakaipa pakati pedare reparamende namai Nzenza avo vange vachitsika madziro kuti gwaro iri ribuditswe sezvo vaiti magweta avo achiri kuripenengura uye vanoda nguva.
Saka takaona kuti hazvina kunyatsogadzikana, hasine kuti isu hatisi magweta. Takumbira magweta kuti mburi yatsotoongorora raikana maongorora munogona kuona kuti apa pakaparwa mhosva. Kana kuti aiwa apa hapana kuporwa mhosva, kungotadza kumaneja murunzwa. Kana matadza kumaneja ndo basa rachairman neni kuti tigadzirise management. Asi kana paine panoonekwa kuti pakatoparwa mhosva zvechokwadi, iroorara basa remakoti kai. Ndo basa reZimbabwe anti-corruption yakaiswa naPresident yakatotanga basa rai. Saka ikoko hatisviki ikoko. Asi ivo vachaita basa ravo nemazvo sekuona kwavo.
Vane ruzivo nezviri kuitika kunasa vanoti gwaro iri rinoburitsa pachena kusafambiswa zvakanaka kwemari dzenasa. Amai Nzenza varambawo kuti vakapiwa mari yechioko muhomwe naamai Mpfumira avo vari muusungwa vachipomerwa nyaya nomwe dzeuori uye dzimwe dzenyaya dzavari kupomerwa dzinobatawo nasa. Zvichakadaro, munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti sangano ravo harisi kufara nekunonoka kuri kuitwa kuburiswa kwegwaro reongororo yakaitwa kuNASA vachiti vave kutoronga zvekukwidza mainzenza kumatare.
Kana tikazoona mazuva achienderera pamberi achifamba kusina zvaitika sezvavimbisa, tatoindiketa kwaari kuti tichaenda kudare. Ndiyo nzira inenge yasara kwatiri kuti tikwanise kuziva kuti ndezvipi zvakabuda. Vakawanda vanoziziva kuti sebato reZCTU ndisu vekutanga kukomplaina kuti hatisi kufara nebusiness kana kuti neinvestment iri kuitwa neNASA.
Zvichakadai, sachigaro weZAC amai Lois Matanda Moyo avo vano vemudzimai wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasipusiso Moyo varamba mashoko ari kutenderera pasocial media ekuti vaimbo vegurukota rezvemigodhi vaObert Mpofu vasungwa nekomisheni yavo. Amai Moyo varamba kutaura zvakawanda nezvekuferefetwa kunonzi kuri kuitwa vaMpofu vachiti kana izvo zviri kuitika hazvisi zvinhu zvingataurwe kuvatori venhau. Vane ruzivo nezviri kuitika kuZAC vanoti vaMpofu vari kuferefetwa nekomisheni iyi nenyaya dzine chekuita nemangoda ekwachiyadzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kambani inogadzira shuga Tonga Hewlett inonzi yakwidza mutengo weshuga nezvikamo zvingada kusvika kuzana kubva muzana kutanga nhasi. Gwaro raburitswa nekambani iyi rinoratidza kuti mutengo wepakiti yeshuga ine uremu hwekirogiramu imwe chete kana kuti 1 kg wakwira kuenda pa$8.61 kubva pa$4.99 yemari yemaRTGS. Pakiti ye 2 kg yeshuga yakwirawo ichibva pa$9.98 kuenda pa$17.22 kana kuti kuenda pamadhora gumi nemanomwe ane masendi makumi maviri nemaviri. Kukwira kwemutengo weshuga uku kunotevera kumboshaikwawo mune zvimwe zvitoro mazuva mashoma adarika kweshuga. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti hausi mutengo weshuga chete wakwira asi kuti zvakawanda zviri kukwirawo mitengo zvichikonzerwa nekukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari. Ngatinzwei vachitsanangura.
Haisi shuga chetine mutengo wakwira zvakawanda across the board, zvine mitengo yekukwira. Hatini zviri kunyanya kukonzereswa nekukwira kwakaita mutengo wemafuta svondo rapfuura, nekukwirawo kuita zvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana zvinoshandiswa mukugadzira zvinhu zvakaita sana shuga. Saka idambudziko ratatarisana naro kwete kushuga chete but kune nezvimwe zvigadzirwa zvakasiyana siyana.
Dambudziko riri kusimudzwa nevakawanda, Dr. Chitambara, nderekuti mitengo yezvinhu iri kukwira asi mihoro iri kuramba iri pairi. Ichokwadi here?
Ichokwadi, generally mihoro inotambirwa nevashandi haina kunyanya kukwira. Zvakudependa futi nemasectors. Of course makana masivu 7 avatimbopiwa kacushioning allowance ka about 400, but generally inflation yaita erode ma real incomes evanhu. Saka vanhu vatonyanya kuomerwa zvakanyanyisisa nekuti mitengo iri kunyanya kukwira, then mihoro pairi kukwira haisi kukwira nechikamu chinoenderana kukwira kwaita mitengo. Saka ndo pane dambudziko ipapa. Zimbabwe tatone one of the cheapest labor force muregion, not just muregion but even in the whole world.
Tinonzwawo vanotengesa mafuta vachiti mutengo wemafuta muZimbabwe ndo wakachipawo mudunhu. Munoti
ichokwadi, not only chete but even makaona tine magetsi atochipisisa muregion yese. Saka maprice distortions ana kuunzwa nemacontrols aripo, uyewo zvakare nereintroduction yeZimbabwe dollar yaunza maprice distortions kuzvinhu zvakaita senyaya yemafuta emotikari, nyaya yemutengo weelectricity, even mitengo yezvinhu zvakaita sana chibage nezvimwe zvakadaro. Saka kune maprice distortions aripo ari kuafektawo zvakare mafambisiro akanaka emabhizimusi. Then ine dambudzikoro zvakare riri kuita kuti mitengo inge ichikwira, kushayikwa kwemagetsi kuri kuitika kwekuti on average pazuva vanhu vari kuita 18 hours vasina magetsi, vano itama yuzema bizimusu wakudoshani sama generator kuti wangu wachikwanza kuramba wari mbusiness.
Konyewe kugusha kwa kwechingwa triku nzgoo wakawanda wari kuchema kuta achisikuwa nikwa.
Chekutanisisa production ya chingwa ya adirira. Chechipiri mutengu ya chingwa utambutani ya ima distortions yoyo kuti zaapita wata wanugadira chingwa. Nenye kuti mutengu ya chingwa unu kontrola ya urumende wasa katile chaka wandisa ni kuti majinda wa airod kwa shakanyanyisa.
Avanga wari nyanzu mune zveupfumi vachishanda nesangano relabor and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare ne studio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti nengo dzaro dziri kukundikana kuenda kumabasa nekuda kwekushaya mari yekufambisa, asi dzave kushungurudzwa nevakuru vezvedzidzo matunhu pamwe nevanofungidzirwa kuti vasori. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti sangano ravo riri kuwana zvinyunyuto izvi kubva kumatunhu anoti Chikomba, Mudzi, Mutoko neMurewa kumashanaland East, kuchitwewo Chipinge kumanikaland nekumateveleland South. VaMajongwe vanoti vakuru vedzidzo matunhu aya vari kutyisidzira varairidzi vasiri kuenda kumabasa ava, uye vari kuvashevedza kumisangano inenge ichikokerwa nevasori uko varairidzi ava vari kutyisidzirwa vachimanikidzwa kuti vadzokere kumabasa. Studio 7 yabata mukuru wezvedzidzo mudunhu reChikomba vaEmmanuel Kwenda, ava varamba kuti havana ruzivo nezvenyaya iyi uye kuti zvakadaro hazvisi kuitika mudunhu ravo. Atina kukwanisa kubata mukuru wevasori kuChikomba sezvo nhare yake yanga isingapindi. Ngatinzwe vaMajongwe vachitsanangura zvavanoti ndo zviri kuitika.
Tikatarisa zviri kuitika, vashandi vakawanda vakutaura havagoni kuenda kubasa ende mari yacho yavari kutambira haikwani. Vapedza kudaro vehurumende vochifamba vachishungurudza varairidzi vaya, vanhu vari kushungurudza varairidzi. Pana vari kubva vanonzi madistrict schools inspectors, koita vasori vecio varikufamba muzvikoro vachishidzira vashandi. Asi chikuru ndechekuti vashandi ava vashandiwo vanotobhadharawo rendi, vashandi vasingagoni kuzviraramisa havagoni kuendesa vana kuzvikoro, asi avagona ndekuti vanoda kushungurudza vanhu vari kurwa hondo dzavo. Ende chikuru ndechekuti ngavanzwisise kuti zviri kuitwa nevarairidzi izvi inyaya yekuti vari kudzira nehurumende anovaziye employer. Saka tiri kudzira naemployer vedu, asi pane vamwe vari kupindira pakati. Hamene kuti vakapuhwa mapurazi here? Hamene kuti vakapuhwa mota here? Ende vanhu ivavo tinoti zvavari kuita hatikurudziri kuti zvinofanira kunge zvinhu zvakanaka. Ende tinotaura kuti kana vakaramba vachidaro tisiyanisa nyaya iyi kwayellow, tisiyanisa nyaya iri kueducation international, nekuti kurarama kwatiita muZimbabwe kwakutionesa.
Matunhu api ari kushungurudzwa nhengo dzenyu idzi?
Kune nzvimbo inonzi Mashonaland East, kune madistricts mairi matatu ariko. Kubva kubhodha uko unopinda munana Murewa Mutoko umu, wobva imomo unopinda muChivhu, wotenderera area yekwasadza iko. Kune vanhu vari kuita izvozvo. Mobva iva moenda kumanikaland kune nzvimbo dziri kuita izvozvo. Tobva ipapo toenda kumatebheleni South kunana Gwanda uko, kune vamwe vanotozviita vakuru vebasa.
Muri kumhangara here zviitiko izvi kumapurisa?
Chiripo ndicho tikanomhangara nyaya idzi kusiyaiwo kana kumapurisa. Vanhu vakangofanana chavo ndechekuti vacreate environment yekuti varairidzi vese vari kushanda tichi tine zvichemo zvedu. Asi chiripo ndicho tiyai nezvatisina option nekuti taedza kuvataurira. Ende tsamba tiri kungonyora kwavamunangagwa acho tiri kutonyorawo tsamba kuti dai ava vakuru ava vatisiya tichiita zvinhu zvenyu. Nekuti kana tikaenda kunoudza vamunangagwa kapurezidendi wenyika, tataura napurezidendi, titaura zvichemo zvedu, ko avawo vamwe ava vakuuya kuti vakuda kuita kuburitsa mazino avo kuruma isu vachitishungurudza. Ndokunga pane kutipedzera ndikataura ndichange ndichitaura kuti kuarea yakati kuna DHI anonzi Chakati, kune MCA anonzi Chakati, ari kufamba nemota yehurumende nepeti yehurumende, asi ari kushungurudza vanhu.
Vanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rarerutsira zvishoma vanorwira kodzero dzevanhu vanomwe vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yemutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa. Asi vanorwira kodzero dzevanhu ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Vanomwe ava vanzi vaende kunozvipira kumapurisa kamwe chete pavhiki kwete kamwe chete pazuwa asa zvanga vachiita kubva zvavakasungwa mushure mekuenda kumusangano wekuMaldives wavanoti vainge usinene kupidigura hurumende. Vakasungwa vanoti vaGeorge Makoni vatatenda mombe yarara, vagamuchirai mukura, vanyasha mpasho, muzvare farirai gumbo nzanda, muzvare stabile dewa uye muzvare beauty ritanyampinga. Vanomwe ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata muzvare dewa.
Tanga takasungwa tichireporta katakapuwa bilti kabuda, tikatanga tichireporta kumapurisa every day pakati pa6 dzamakuseni na6 dzemanheru. Saka nhasi tiri kufarira kuti best mabio conditions edu arelaxwa takwanisawo kureporta ka1 paweek musi Friday between 6 dzamakuseni na6 dzemanheru.
Mungatitsananguriro kuti makabatwa sei panguva yamanga muri muusungu?
Ndongotangabvira patakabva kuno kuti tichienda kuprogram iyi yemahuman rights dzokutanga. Kana uchitoshanda muZimbabwe uri human rights defender, maprograms akadai anoitwa akawanda. Batakashamisika tichinzwa bepa reHerald richinyora manyepo ekuti tisikwani taenda kunodzidziswa kuti todzisa sei hurumende nechisimba. Saka patakatanga kuona mastori dzakawanda chinobuda muHerald, tikazoona zvaakubuda paZTV tava tatozva kuti obviously tichasungwa, because kuvakwa kuri kuita manyepo aya ndekuda kutitsvagira mhosva. Saka tichitodzoka tichitosvika paairport, takasvika pakamira vanhu vakawanda avo vakabva vatotisunga zvataenda kupolisi kusensa. Hatina zvedu kurohwa but taingotyisidzirwa. Tisvika taendawo kumajor street court but tikanyimwa bail tikazonzi tiapply kuhigh court, tikanogarawo kurimandi. Isusani tiri kuchikuru bhishumo section uko kune maconditions asingatomboiti. Hakuna chikafu, hakuna mvura, kuri kuenda magetsi, hakuna mishonga. Varwere vasungwa vari kungorwara pasina kana kuti kuitwa zvakanaka.
Makagara muusungwa kwenguva yakareba sei?
Ndakagara for mazuva anokwana 15.
Avanga vari muzvare Stabile Dewa, vanove mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya weStudio 7. Zvichakadaro, mune imwewo nyaya yanga iri kumatare edzimhosva, dare reSupreme Court rambosendeka parutivi kupa mutongo panyaya yakakwidzwa navaGift Konjana veMDC yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo yekuChegutu West. Dare iri rati richapa mutongo waro masvondo maviri anotevera. Vakonjana vakakunda musarudzo idzi, asi Zimbabwe Electoral Commission yakatadza kuverenga mavhoti zvakapa kuti zvizonzi vaDexter Nduna veZANU PF ndo vainge vakunda. Zimbabwe International Book Fair inovhurwa nhasi muHarare paine kurudziro kuvanyori kuti vanyore mabhuku anoratidza nekubudisa zviri kuitika nguva ino sezvaiita vanyori vekare. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuvhura ZIDF, munyora nemukurumbira uye vanga vari munyarikani vaStanley Nyamufukudza vati vanyori vanofanirwa kunyora mabhuku anoenderana nenguva yatiri kurarama.
Tinokwanisira kunyora mabhuku anogona kubata pfungwa dzevanhu, akaverenga zvinhu zvaanokwanisa kunzwa kuti ndezvezera rake ende zvakanyorerwa zera rake. Kushanda kwazvinongoita ndekwekuti anenge akutsvaka kuti hapana here chimwe chakadai sosandingagona kuerera, ende ndoo mhodzi yacho iyoyo. Kana kuzonyora kunozoitwa kunenge kwabva pakuwana mabhuku paudiki anotaura nezveudiki anointeresta vechidiki.
Mashoko aya atenderwa nemumwe munyori vamemori Cherere vakanyora mabhuku anosanganisira Somewhere in This Country, Tudikidiki uye Toriro and His Goals.
Kuti isisu tichikura muchaioka mabhuku ataiverenga kusona tiri vana vaduku, aitaura zvambuya, amai, sekuru, baba vanofamba, akadzi inofamba. Waibva waona kunharaunda yakuri kusanganawo nayo zvakare mabhuku, saka waisanzwa kurasika, waizwa kubatanidzwa nenharaunda yako remabhuku aunoverenga.
Mumwe mudzidzisi wepachikoro chinodzidzisa zveurayiridzi cheNyadira Teachers College, muzvari Roslini kupekera, vanoti vakaita tsvakiridzo yakaratidza kuti vanhu vanonzwisisa zviri mubhuku kana vakabatanidza zvinyorwa nemamiriro avo.
vanyori vane chikweretiwo kuvaverengi. Nekuti vaverengi vari kuti imi vanyori tipei zvinhu zvinoshanda munguva yatiri ino. Kwete kutipa zvinhu zvisingashande, kutipa kuti tinodabira sei Mediterranean Sea isu tisina munhu. Tiudzei kuti kana tichida kubira kana Nyang'ombe River tinofamba sei, tinodii.
Mumwe munyori mukuru muZambia uye vari mudzidzisi mukuru pachikoro cheUniversity of Zambia, Dr. Chela Chilala, vanoti hakuna simba kunyange rehurumende rinomisa kupararira kwepfungwa dziri mubhuku kunyange rikabhanwa. ZIBF gore rino iri kuitwa pasi pedingindira rekuti Footprints of the Book, Milestone and Opportunities. Vachirevere vanoti vakaona dingindira iri rakakodzera sezvo vari kuda kuona mafambiro akaita vanyori vekare uye kuti vadzidze zvakanaka zvavakaita.
Tingadzidze chii nokungonyanyosimuka kwatakaita zvikuru senyika pamabhuku, togowana zvenzira kuti sei zvisisiri kuiti.
Gungano rezitaibf riri kupetwa nemusi wemugovera. Zvichakadaro mune imwewo nyaya, vanoita zvemafirimu vaine mukurumbira munyika vaDavis Guja nevamwe vavo vatatu vanoti vaPeter Churu, vachendai Madua navakuda Brighton Bwititi, vakasungwa nezuro mangwanani vachipomerwa mhosva yekuita mutambo vasina kupiwa mvumo neBoard reCensorship. Vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Firimu iri rinonzi Lord of Kush uye rinonzi rakaratidzwa kutheatre inzi Park nemusi wechishanu. Lord of Kush rinotaura nezvehondo dziri kuitika kuPakistan. Hatina kukwanisa kunzwa kuCensorship Board kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudavira nhare mbozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Apa Chiguriwa.
Nasi vechidiki vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship, icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vanoita mabasa akasiyana siyana vekuAfrica, vaungana muguta reWashington DC muno muAmerica. Munyarikani pagungano regore rino iguru kutara zvekuwaniswa kwedzimba muhurumende yeAmerica, Dr. Ben Carson. Gore rino Zimbabwe yakamirirwa nevechidiki vanosvika makumi mana nevaviri. Mike Hove weStudio 7 abata mwakamirira Zimbabwe paurongwa uhu muzvare Primrose Tinashe Nokwara.
Inei basa rangu randinoita pachirungu ndiri audiologist. Zvazvinongoreva ndezvekuti ndinoshanda nevanhu vasinganzwi zvakanaka, saka kubvira pakuongorora nzeve dzevanhu kuona kuti dziri kunzwa here, kana dzisiri kunzwa dziri kunzwa zvakaderera zvakadini, kana pane zvinenge zvichida kuzoitwa tadaro pane mashina yenzeve yatinoshanda inonzi mahearing aid or macochlear atinenge tichizokwanisa kupa vanhu kuti vabatsirikane.
Chii chakaita kuti muve nechivimbo chekuda kuva nhengo yechirongwa ichi?
Ndanga ndine shamwari dzakati dzakanga dzapfuura nemuchirongwa ichi, ende ndakaona shanduko yanga iri pavari pakubudikidza nechirongwa chinochi, nekuti vanodzoka vavandudzika mafungiro avo nemaitiro avo ezvinhu, uye mikana inowanikwa kana wapfuura nemuchirongwa chinochi zvinoita kuti zvikubatsire kudzoka kumba woita zvawanga wachiita zviri pamhando iri pamusoro. Uye zvakare isu vamwe tinofarira kuona nyika, saka inge iri womwe mukana yeti tikwanise kuita sei kuonawo dzimwe nyika dzatanisa ndakwanisa kumbosvika kwadziri.
Iyo America yacho makaiona sei?
America aya ukatiri hako kuri kufaya. Ndiri kuNew Jersey, saka tiri pedyo neNew York, tinomboita tichiendawo nenguva yakadaro tichidzoka, saka zvinhu zvinongonakidzawo kuona nzvimbo nyowa.
Matove nemavhiki anopfuura mashanu muri kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa ichi, pane zviripo here zvamungati madzidza here zvingasimudzira mabatiro amunoita basa renyu?
Zvekudzidza zviripo zvakawandisa. Chekutanga kudzidza kune vamwe vangu vatakauya navo kune nzvimbo dzakasiyana dzemuAfrica, nekuti kazhinji vanhu vanongofunga kuti kudzidza tichangodzidza kune vanhu vekuno vari kuno kuAmerica. Vanakatoona kuti kune vamwe vangu vatakauya navo tine zvakawanda zvandadzidza kwavari.
Muzvare Primrose Tinashe Nokwara, mumwe vechidiki vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship, vari parunare na Mike Hove weStudio 7 vari muno muWashington DC. Vamwe vanasikana vanoti vanoda kuti hurumende ise urongwa unoita kuti vakwanise kuzvidzivirira kubata pamuviri kuitira kuti vasavhiringidze dzidzo yavo. Asi izvi hazvisi kutambirwa zvakanaka nevamwe vanoti kuita urongwa hwakadai zvakafanana nekupa vanasikana ava chitambi chekuti vaite zvepabonde pamadiro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachishanda nesangano rakazvimirira resurfaces vechidika vanoti vanasikana vakapiwa pachena zvikwanisiro zvinoita kuti vasabate pamuviri pamwe nezvirwere zvepabonde zvinoita kuti vanasikana vasaraskirwa nedzidzo uye utano hwavo huchigara zvakanaka sezvo vanenge vasingabati pamuviri munguva dzavanenge vachiita zvidzidzo zvavo. Surfaces iri kuita chirongwa ichi kwegore rese pasi pedingindira rekuti her choice uye chine donzvo rekuti hurumende ibvumidze vanasikana vanotangira pamakore gumi kuti vange vachiwana zvikwanisiro izvi zvakaita semacontraceptives nezvimwe. Muzvare Tariro Chikuni vane makore gumi nemapfumbamwe uye vachibva kurushinga. Muzvare Chikuni mumwe wevechidiki vari kushanda nesurfaces muchirongwa ichi.
Bonde riri kuitwa mucommunity medu. Bonde riri kuitwa amongst the youth and mumwe nemumwe anenge achiita bonde. Saka zvinhu zvekuti kana bonde richiitwa panoda information.
Mumwe musikana wekumberengwa, Muzvare Marita TV, vanoti vanasikana vakawana mukana wekushandisa zvikwanisiro zvinodzivirira kubata pamuviri remangwana ravo rinenge rakarongeka.
Tinoreducer rate yemapregnancies. Machine pregnancies. Vana vadiki vari kumichiswa tikastarisa.
Mumwe mukomana wevechidiki ari muurongwa hwesurfaces varunyararo muswaba vanotiwo vakapinda muchirongwa ichi nepamusana pematambudziko anosanganikwa nawo nevechidiki vanoita zvepabonde vasina kudzivirira.
Zvinozoitika ndezvekuti chikoro chinozvadambukira ipapo like Mashano Central izvo zvizvi. Maeli marriages ndo kwa kwanja ofichi ndo kwa njinomba.
Asi wa steward Mutaka vanoti hava wirira nepfungwa yekuti vanasikana vanga wachipuwa zvikwanisiro ivo vasati vabvazera.
Chakonzera kuti vana vaite zvebonde ndechekuti dzidziso dzavari kupihwa dziri pamusoro pezera ravo. Asi kana vana vakapihwa dzidziso dzinoenderana nevana havaite zvebonde.
Nhengo yeparamende yeZANU-PF uye vari nhengo yekomiti inoona nezvedzidzo vaJohnson Maduku vanoti panofanirwa kutanga paitwa tsvakiridzo munyika kuitira kuti kuonekwe kuti vana vari kuita zvepabonde vave pazera ripi uye kuti vobvumidzwa here kupinda muurongwa hwokupiwa pachena zvikwanisiro zvinoita kuti vasabata pamuviri kana zvirwere.
Ngapaitwe research, tipiwe research yacho tione, then I think we'll be able to make an informed decision as a nation.
Munyori weZimbabwe Council of Churches, Mufundisi Kenneth Mutata, vanoti zvakakosha kuti vanasikana vasati vasvika pazera rekuwanikwa vadzivirire kuita bonde.
Saka zvakanaka kuti vazvidzivirire, kwete kuzvidzivirira pamuviri chete asi kuzvidzivirira kuti vasabatiwa nezvigwere zvakasiyana siyana zvakaita seutachiwana weHIV neAIDS.
Mumwe mukuru mubazi rezveutano Dr. Bernard Madzima vanoti mutemo wenyika hubvumidzi kuti vana vari pasi pemakore gumi nemana vawane urongwa hwokuronga mhuri vasina mvumo yevabereki vavo.
Tine mitemo inotaura yatinoti age of consent, tine age of majority. Saka pari zvino mitemo iyoyo inototaura kuti izvo kana tiri age of consent to services tinenge tichireva kuti kana asati asvika zera iroro anenge achitofa kunge achiaccessa maservices iwayo aine mubereki or a guardian. And muZimbabwe age ye consent to services i 14 years zvichikwira.
Vamadzima vanotiwo tsvagiridzo yavakaita muna 2015 inoratidza kuti vana vakawanda munyika vanotanga kuita zvepabonde vava nemakore gumi nematanhatu. Vanoti sangano ravo rakaona kuti vana vazhinji vari kusangana nematambudziko nekuda kwekuti havakwanisi kuwana zvikwanisiro zvekudzivirira kana vasina munhu mukuru, izvo zvakapa kuti vatange urongwa uhwu. Sangano reUnited Nations rinoti vanasikana vari pakati pemazana mashanu nemazana manomwe ezviuru vari kusiya chikoro muZimbabwe mushure mekunge vaita pamuviri. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanasikana dzinoti hurumende pamwe nevaberekiwo vachida kana kusada vanofanirwa kutambira chokwadi chekuti vana vari kuita zvepabonde nguva yavo isati yakwana, nekudaro panofanirwa kutorwa matanho akakodzera uye anotambirwa nevana ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutambo wechano watambwa nhasi Zimbabwe yarova Mauritius 4-0 kuMauritius kwakare. Tabatasuka kumagumo yichirongwa chedu, anoku unika ene mufaro, ndini chonga kandemiri, ndo kusitaya mina standikile msanga.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.